ma primary elections mu mapato ano ratidza iye atingati muchirungu internal democracy nekuti mapato zvaanoda kuti aite ndezvekuti azomiririrwa nemunhu anenge asarudzwa nevamwe vanenge vari nhengo dzavo. Saka maprimary elections anoonekwa semukana wekuti nhengo dzemapato akasiyana-siyana vasarudze pachavo wavangade kuti avamiririre.
Totarisa kuti mazuva ndiwo asare mana kuti tisvike kusarudzo, nguva vachiri nayo here?
Kana tichida kunyatsofara chokwadi, nguva haisina kunyatsomira zvakanaka nekuti mazuva zvechokwadi amhanya. Sarudzo iriko kana zvakataurwa zvechokwadi iriko muna July. Saka nguva hapana.
Vari kukurukura nezveparty manifesto yatakambonzwa zvechikurukurwa makore apfuura, asi manifesto iyi inongoitwa panoitwa sarudzo pega pega panoitwa manifesto itsva?
Hongu manifesto zvinofanira kuitika ndezvekuti infact kuti tinyatsonzwisisa manifesto igwaro rine zvivimbiso zvinenge zvichinzi nebato rinenge richida kuwana masimba kubva kuwana, richiti aiwa izvi ndo zvatoda kuti mukatipawo vhoti dzenyu ndo zvatichazoita. Saka chaizvo chaizvo zvinofanira kuitika ndezvekuti manifesto inofanira kuchinja nguva nenguva, nekuti zvinodikanwa nevanhu zvinochinjawo nekufamba kwenguva, uyezve nyika yatinorarama inyika iri kuchinja. Saka manifesto yega yega inofanira kuratidza kuti zviri kunyanya kudikanwa nevanhu panguva idzodzo ndezvipi,